chirongwa chandaita ndechekuti tikumbire vanhu vane business dzavo dzakamira dzakakwana kuzotibatsira kuvaka finance department. Kozoti kuorganizing leadership training kuti mayouth edu adzidzire kuti basa reyouth hariso kurova vanhu. Tiri kuda kuti tikunde nyaya yemhirizhonga. Chechitatu chataita ndechekuti tive nemaNGOs achati vanhu kana vaita zvinhu zvavo zvepolitics vozoshanda necivil society kuona kuti vane maprograms avo anovasimudzira panharaunda pavanenge vari malivelihood projects avo. And ndiko kwatiri kuda kuti tione kuti mafoundations atinoisa anenge ari kuvanhu.
Tinoonawo kuti mugwaro raaburitswa nebato renyu muri kupomerawo vatsvangirai mhosva dzakasiyana-siyana. Zvinhu zvamakatadza kugadzirisa here muchiri pamwe chete?
Zvinhu zvese zvinoitika isu semadzimai taisimudza zvichinonzwika kumusorosoro uko, asi pakatadzika kuwanika nzira yekuti zvinhu zvigadziriswe. Simba rokuti panenge pachivakiwa, vamwe vachiruka, vamwe vachirudunura, zvinotora simba zvikurusa. Zvinhu takatadza, we failed, tehlulega, and I think we just have to accept kuti takatadza. Nokuti kuti tive tichinyeperana kuti pane zvimwe zvatingaita, handifungiri.
Matambira sei kudomwa kwamaitwa ikoko kuremekedzero rwokuti maremekedzwa munhukadzi kuti munge muchitungamira bato kwenguva iyoyo?
Kuremekedzwa kwaitwa ini hakusi kwemadzimai chete, ndezvechembere neharava. So kuti chembere ini 71 years old ndanzi imbotibatsirai for 6 months. Kuremekedza vanhu vabva zera kukuru chaizvo kuti tokumbira kuti mutibatsire apa. So ini ndinogamuchira izvi, ndichigamuchira navamwe vangu vabva zera.